Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chiwabvo 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pakucherechedza zuva revashandi. America yobatsira vechidiki munyika munyaya dzemabasa. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya dzeuori muAfrica. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachiti kodzero dzevashandi dzinofanira kuremekedzwa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avatura kunyika nhasi vari kumuzinda wavo weState House muHarare, mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vati kodzero dzemushandi dzinofanira kuremekedzwa.
Government remains committed to facilitate an ecosystem that ensures the effective protection of workers from all acts of exploitation. All entities are called upon to protect and promote the rights of our workers through responsible and ethical business practices.
Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions raitawo gungano kugwanzura stadium muHarare. Vachitaura nezvezuva iri mutungamiri wesangano reZCTU amai Florence Taruinga vaudza Studio 7 kuti
tiri kuda kuramba tichikomekedza kuti pange pane kutaurirana kwevashandi kwemaemployer nekwegovernment. Pane policy ipi neipi zvayo ichange ichinzi iri kuda kuizwa, nekuti kana tichitaura maringe neemari, kana vanhu vasina kutenda nekuziva kuti zvakamboitika makore apfuura patiri pari zvino zvichafamba sei tichienda mberi. Nekuti tiri kungoramba tichidzokera tiri kumashure sevashandi kuti pari kuitwa mapolicies aya. Vashandi ndio vari kungoramba variwo vari kuramba vachishandisa zviri kunzi ndizvo zvinofanira kunge zvichishandiswa karenzi inenge yanzi ndiyo iripo. Asi hazvisi kuenderana zvekare nezviri kuwanikwa zviri pagiraundi. Maemployer ari kuramba achitengesa nemari yekuAmerica. Mabhizimusi ari kuramba achitengesa nemari kuAmerica.
Ukuwo rimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions raitawo mhemberero kwaJopa kuChipinge Manicaland munhandare yeWomen's Grounds. Rimwe sangano revashandi reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU raitawo gungano raro muHarare nhasi. Tabata mwe vatungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Yaya ye collective bargaining inonyanya kukosha kuvashandi vemupublic sector nenyaya yekuti kunyange zvazvo zvichisungirwa neconstitution kuti tiinjoye kodzero iyoyo, tiri kuinyimwa nemushandiri zvaita kuti vashandi vehurumende kusanganisira maticha vatambire mari iri pasi pasi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vatiwo
nhasi uno izwa ravashandi pasi rese, vashandi vachitarisa hondo dzavakarwa kubva kupera kwe19th century kusvika nhasi uno. Asi vashandi vemuZimbabwe nhasi uno vari kuchema kuyaura kwavari kuita nenzara nokuti nzara yakatanda varasorunyemba mudzimba dzavashandi muZimbabwe zvikuru sei zvichitevera kuuya kwakaita hurumende yavamunangagwa.
Ero dzegore rino dziri kuitwa pasipedingindira rakanangana nekuti vanhu vakwanise kushanda pasina kusangana nenjodzi pamabasa. Panguva iyo paine zvakawanda zvashanduka mumabasa, kana kuti ensuring safety and health at work in a changing climate. Zvichakadaro, vashandi vakawanda varatidzira nhasi mumaguta akasiyana-siyana anosanganisira Indonesia, anosanganisira ekuIndonesia, Philippines, South Korea neTaiwan, vachiti vanoda kuwedzerwa mari uye kuti upenyu hwavo husaiswe panjodzi kana vari pamabasa. Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Sangano revechidiki rehozi inoveta rinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe rinotirapedza kudzidzisa mabasa vechidiki vanosvika mazana matatu mumaguta anoti Harare, Gweru, Mutare neBulawayo. Hozi Innovators iri kushandawo neEdufree yekuEswatini neJacobstone Institute for Youth Entrepreneurship yepaUniversity of Iowa kuAmerica. Vamwe vechidiki ava vachadzidziswawo pamadande mutande. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mumwe wevatungamiri veHozi Innovators vamunyaradzi Shumba Mhini.
Chirongwa chedu patakatanga muHarare taive nedonzo rekudzidzisa vechidiki vanosvika 120 kumaprovinces amareva eHarare, Mutare, Gweru neBulawayo. Asi nekuda kwekuti chirongwa chedu chafamba zvakanaka, takazopedzisira takutodzidzisa vechidiki vakasvika 137. Tiri kufara nemafambiro azviri kuita. KuHarare kwakahwina ainzi Simba Rashe Masamba anogadzira magas ion akaenda mune zvimwe zvirongwa mushure mezvidzidzo zvedu, akakwanisa kuita number 3 pachirongwa ichocho. KwaMutare takaitawo basa kukahwina anonzi Precious anogadzira maruva epepa anochengetedza environment. KuGweru tichishanda neZHI tinotenda kwakakwanisa kubatsirwa anonzi Shelter akawana mushina wekusonesa neveZHI.
Vechidiki ivo pamanga muchienda kumadhorobha aya vagamuchira sei chirongwa ichi?
Chirongwa chedu chagamuchirwa zvinofadza. Zvinoratidza kuti vechidiki vakawanda vari kutanga mabhizimisi avo, kana kuti vanenge vaine shuwiro dzekutanga mabhizimisi asi vanenge vasina ruzivo. Tinotenda nerutsigiro rwatawana even through neve US Embassy vakaita kuti tikwanise kupa zvidzidzo izvi pasina muripo.
Makatarisira kunge muchidzidzisa vamwe vechidiki vangani?
So zvirongwa zvedu taicharamba tichienderera nazvo mumwedzi uno waMay. Tichange tave kuzviita online kubvira patavhura maapplication edu paFacebook. So far tatowana vechidiki vanosvika 150 applicants vaapplya pachirongwa chedu. Tikutarisira kunge tichidzidzisa vechidiki vanosvika 300.
Vanga vari vamunyaradzi Shumba Mhini, mumwe wevatungamiri vesangano revechidiki reHozi Innovators vari parunhare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reGreen Light International Trust kana kuti GIT rakapa zvipo kune vakaremara mumasvingo, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakaremara ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Hurongwa uhu hwakaitirwa pamasvingo Civic Center pasi pedingindira rakanangana nekuunza nyemwerero pazviso zvevakaremara kana kuti put a smile. Mukuru anoona nezvemabasa musangano reGrid vatawanda makwiramiti vakati
donjo redu isisi ndirekuti tikwanise kutransforma upenyu hwevanhu vakaremara kuti vakwanisewo kuita zvinhu zvavanga vasingakwanisi kuita, kupaticipata kumaprograms emucommunity, kuenda kumachurches, kuendawo kumusangano.
Vanhu vakaremara ava vakapiwa mawheelchair, tsvimbo chena dzekufambisa dzinoshandiswa nevasingaoni, mabhaibheri eBrail nezvimwe. Mumwe akawana rubatsiro mwana waamai Gladys Maringire.
ndipenda vanhu ve Green Life National Trust vakandipira Williams ya wheelchair.
Mumwewo wevakaona rubatsiro ndiva Felix Tarukwasha vekwa maungwa kwagutu avo vane gumbo rimwe chete vakatenda vapuwa madondoro matsva.
Ine hangu ndinotenda kuti ndabatsirwa nemacrutch andaka ndina wacho anga atosakara anga sedzo kuti kana mudzimai wangu akuti unofamba nemakumba awo munoenderi munosvika here.
Mukuru webasa musangano remasvingo Disability Network MDN vapresent Jakarta avo vakabatsira mukuronga mutambo uyu vanoti vakaremara vazhinji havakwanise kutenga zvinoita kuti vaite mabasa avo nyore. Vakaremara vanoti nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvinonetsa kuti vakwanise kuunganidza mazana matatu emadhora ekutenga mawheelchair. Vachitaura vakamirira gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira mutevedzeri wemukuru webasa muhofisi yavo vaClarence Mateu vakati hurumende inokudza masangano anoshanda navo kubatsira vakaremara vachiti nyika ine chinangwa chekusasiya kumashure ane nani zvake muzvirongwa zvebudiriro.
Hurumende yakatozviona kuti ivava vanhu vakatikoshera, saizvozvo yakaisira matagezi kuti munhu wese akaremara anga achifananawo nemunhu akadii asinawo rema.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru wesangano redisability amalgamation community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vanotenda zvikuru nerubatsiro urwu.
Asitarisiro yedu heino tichasvika rini tichingouchira kungogamuchira. Shungu ndedzekuti hurumende ngaiimpawe vanhu vane madisability vave nemaprojects avo avanogona kuzvitengerawo madevices avo avanogona kushandisa.
Vachivanga vakurudzirawo vakaremara kuti vasasaririre pachafamba dare reparamende muvanhu richitora pfungwa dzavo pakugadzirwa kwebhiri repersons with disability iro riri kuda kuvandudza mutemo wedisabled persons act. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Masangano anongorora nyaya dzezveupfumi pamwe nevanorwisana nehuo riri muMalawi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise kukanganisika kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende. Gwaro rakaburiswa muna 2021 riri pamusoro pezvivakwa zvehurumende re 2021 Malawi Assurance Report on Public Infrastructure Projects rinonongedza kuti huori hwakapararira mumapoka ose ehurumende yeMalawi. Nyanzvi dzemagariro evanhu pamwe nedzoupfumi dzakatokurudzira hurumende kuti ikurumidze kuita basa rekugadziridza mugwagwa uyu kana Malawi ichida kusimbisa mabasa ebudiriro yemagariro evanhu neupfumi. Makomba pamwe nekumwe kuparara kwemigwagwa zvatove magariro ezuva nezuva muvanhu vanogara mumaguta. Kunze kwekuve njodzi muvatyairi nevavanenge vakatakura, zvinoratidza chimwe chezvimhingamupinyi mubudiriro yenyika mune zvemagariro akanaka nezveupfumi. VaJack Gama, mugari wemuLilongwe, vanoti
mamiriro akaita mugwagwa ari kuwedzera kudhura kwedzimotokari nguva yekufamba uye kukonzera kukanganisika kwezvinenge zvakatakurwa.
Nyanzvi mune zveupfumi amai Betha Piri vanove mukuru weMalawi Economic Justice Network vanomira nerekuti kusamira zvakanaka kwemigwagwa kwakanganisa kukura kweupfumi.
If we do have a good road infrastructure, what it entails is that the social and economic development.
Kana tiine migwagwa yakanaka, zvazvinoreva ndezvekuti magariro evanhu neupfumi zvinobudirira zvakanyanya zviri nyore, nekuti migwagwa ine mukana wekusimudzira kutengeserana, kuvhurwa kwemisika mitsva nekukwezva vanotanga makambani nekusima mari dzavo vatsva.
Masangano anorwisana nehuori ari kunongedza mukukanganiswa kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende uhwo hunobvumidza chioko muhomwe, izvo zvinozobvumidza makambani anoita zvekuvaka asina unyanzvi kuti awaniswe mabasa makuru ekuvaka. Wawili Kambwandira vanove mukuru weCenter for Social Accountability and Transparency vanoti
we have seen contracts being awarded to individuals who do not have even a single machinery
Tine mabasa ari kupiwa kuvanhuwo zvavo vasina kana muchina mumwe chete zvavo, vasina kana kambani. Takaonawo zvakare zvivakwa zviri pasi pezvinotarisirwa nekuti paive nekuwirirana pakati pevakuru muhurumende nevemakambani anoita zvekuvaka. Izvo zvinozokonzera kuti pavakwe zvivakwa zvinenge zvisina kusimba uye kunaka.
Vachipindura nyunyuto dziri kukura dzemamiriro emigwagwa yenyika, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa ehurumende vaJacob Hara vakavimbisa zvizvarwa zvemalawi kuti vari kugadzirisa nekukasika. Nekuda kwemamiriro akaita zvinhu, boka rinoona nezvezvivakwa reNational Construction Industry Council of Malawi kana kuti NCIC rakasimudzira maitiro aro ebasa mukuona kuti mabasa ari kuitwa pari zvino ari kuitwa nemazvo here. VaGerald Konje, mukuru weNational Construction Industry Council of Malawi, vanoti,
there are circumstances that lead to poor quality of infrastructure.
Pane mamiro ezvinhu anoita kuti pavakwe zvivakwa zvisina kusimba, chimwe chacho huri huori. Mamwe mabasa akatokundikana kusimukira. Nzira yatanga nayo chirongwa yakundikana nechekare. Dzimwe nguva zvinokundikana pakutengwa kwezvinhu.
Gwaro reWorld Bank riri pamusoro penyaya dzemigwagwa re2023 World Bank Transport Infrastructure Sector Assessment Program rinoratidza kuti Malawi inoda mari inoita 1.5 trillion kwacha kana kuti $8.6 million mumari yekuAmerica yezvirongwa zvemigwagwa panosvika 2025 yakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika. Nyaya iyi yabva kuna Chimwemwe Padatha, mutoro wenhau weVOA News ari muLilongwe kuMalawi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vatumira mauto kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika yavo kuti anobatsira vanhu vakatarisana nedambudziko remafashamo emvura. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe vafa munyika iyi nekuda kwemafashamo aya kubva mwedzi wapera. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muFrance vaStéphane Séjourné vari muCairo nhasi kuedza kukurudzira kuti paitwe chibvumirano chekumbomisa hondo pakati peIsrael neHamas muGaza. Vari kutariswa kuenda kuLebanon, Saudi Arabia neIsrael. MuEgypt ndimo muri kuitirwa nhaurirano dzekuedza kumisa hondo dzichitungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. Makateerera kunepfenyu reStudio 7 tiri muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndaita kamubvunzo kadiki zvako pagovernment kuti ko vane mabhondi ekudhaya ayaya ekare kare aya vanoita sei sezvo vamabudisa maziga. Tinana sekuru, noaziva na sekuru kuti vanochengeta mabhondi vanosungirira paZambia. Saka voita sei, mutafamba muchikonekita here kana kuti vanondochinjiswa opuwa mazigere kana kuti zvatovharana ukoko kumamisha ukoko.
Ndangoti ndipewo muonero wangu panhau yenamari nyuwani yatanga kutenderera nhasi munyika. Muonero wandinoitavo imari inogona kungosenza hayo kwemazuva maviri matatu. Zvobva zvaparara zvakadaro. Takambozviona zvakamboitika makore apfuura, dzimwe mari dzichinzi dzabviswa mazere, kukamboya mabhera cheki, kukambodzidhaudza magoldi koini, kukambodzidhaudza chino mabhondi. Ike zvine zvavakushedzera kuti taane mazigi. Saka inongori strategy yekubira varombo, kana varombo vasisina, vasara vasisina chinhu muhomwe, then ivobva vozobudisa zvezvimwe. Ndatenda.
Nhai, ndoda zvangungotaurawo nichipa muono wangu pamusoro pemabaelection akadarika kuitika nesaturday yadarika iyi. Izvi zvabuda pachena kuvana vose weZimbabwe zvake. Unongovonavo neune pfungwa dzokuona kuti opposition chayo chayo ndeipi. zvabuda pachena kuradza pachena kuti chinonzi opposition muZimbabwe ndichamisa chete. Vamwe vose ava vanongozvidira zvavo mari hapana kana maopposition inombovapa. Vanongozvidira mari chete kungoti kwavangu wakune mari chete ndokwavanomanya vachiinda.
Pakadzingwa vamugabe vachiwenga vaifanira kudzosera masimba kuvanhu paitwa maelection. Vanhu vachivengwa vachiwenga akabva ashandisa bhureni dzake dzokuti munangagwa achidzoka utongi. Chiwenga ipapo ndopaakabvaisa. Ndinobvumirana nemunhu aramataura kuti Chiwenga aifanira kudzosera masimba kuvanhu voita maelection. Mai Chiwenga akabva ati muED chidzoka ike zvino haachadi kubva pachigaro. Zvavakataurira naChiwenga so vazvisiya. Mabhondi vari kuti hafani kutenga fiwa, hafani kutenga kwese kumapasipoti havanadi mabhondi. Saka unofunga kuti imari here, imari here yavasingabvumi kumafiwa kwacho.
Nhasi ndiri kuda kumbomirira sechipanga mazano chamunangagwa. Chokutanga chaanoda kuti azive ndechekuti kubva zvaakatanga kutonga kwete kutungamirira, chii chimwe chinhu chaakamboita chakachinjawo kutaridzira kuti munhu ari kutungamirire nyika? Vamwe dzimwe nyika dziri kuita zvinobudirira, vamwe vane zvavari kuita kupinza vana vadiki mabasa, kugadzirisa upfumi, kugadzirisa zvinonetsa vakuru nevadiki mukati mokurarama, kuraramisa vanhu panzara. Asi zvamunangagwa ndiri kushaya kuti ane pfungwa dzipi naana Chivhai vaka haukwanisi kutonga shamwari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba iyi +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mutauriri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kuyambira veruzhinji kuti vaedze kukwira motokari kana mabhazi anofamba zviri pamutemo panguva yezororo revashandi iro riri kucherechedzwa nhasi munyika, sezvo vamwe vari kusangana nenjodzi dzekubirwa kana kubhinywa nemakoronyera. VaGoliati vakurudzira vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo revashandi. Tichiri panyaya yezuva revashandi, mapurisa akurudzirawo veruzhinji vanga vachienda kunocherechedza zuva iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuti vange vachienda kunzvimbo idzi vasingaratidziri kana kuita toyi-toyi sezvo izvi zvisiri pamutemo. Mapurisa azivisa izvi kuburikidza nedande mutande reX iro raimbozivikanwa nekunzi Twitter. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya iyi.
Dziro yedu isu sePassenger Association ndeyekuti veruzhinji vanofanira kukwira mabhazi ane nhamba tsvuku chena nemichovha ine nhamba tsvuku chena, uye zvakare nemateksi ane nhamba tsvuku chena. Vasangokwire chero mota dzavanenge vawana pamugwagwa vachida kumhanya. Vanhu vakawanda veruzhinji vari kubirwa mari namakororo kurwiswa nemakororo kubhinywa kana kuurayiwa nemakororo vachinge vakwira chero motikari. Tikuti vanhu ngavaite sarudzo yakanaka yokwira nemabhazi. kukira mabazi ni michova nema taxi aripo zviri pamutemo kana vari parwendo vachienda kwavanenge vachienda kana vada kukuva ari panzendo pfupi vanokwanisa kukwirawo futi mataxi kana kuti michovha dzine namba dzokupa chena vanhu vakawanda vari kungoita saridzo yongokwira chero chavanenge vangoona chero motikari dzingatenderwe kutakura veruzhinji
chii chakakoshera kuti vanhu vakwire mota kana mabhazi anofamba zviri pamutemo panguva ino yezororo revashandi
izvine njodzi kwavari zvikuru saka tatsaona hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachiwana kubva kumakambani einsurance nekuti mota dzisingatenderwe kutakura veruzhinji imota dzine mayellow plates akanyorwa nezvisviba idzo mota dzadzitenderwe kutakura veruzhinji zvichiita basa rekubhadharisa vanhu vanofanira kungoziziva kuti zvine njodzi kwavari kana muzi pavanenge vaita tsaona hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachiwana kubva kuhurumende kana kumainsurance kana vachinge vasangana nedambudziko
vanenge vaine matambudziko avari kusangana nawo pamigwagwa vanokubatai sei
tinokumbira kuti vanhu vange vachitizivisawo panhamba dzedu dze0712 334330 kuti kwakati hakuna michovha kungave kusina mugwagwa tinoda kuziva zvakare nzvimbo dzisina mugwagwa idzo nzvimbo vanhu vanodhurirwa nemichovha kuti tinge chizivisowo iwe hurumende kuti nzvimbo yakati inoda kunge ichigadzirwa chimbi chimbi
mutauriri wepassenger association of zimbabwe vatafadzwa goliat vachitaura namavelas musanganya uye westudio 7 vari muharare muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo vechidiki vakawanda muamerica vachiti zvaivinani dai paine mumwe ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunze kwava joe biden vedemocratic party navadonald trump verepublican party asi pane vaviri ava ndiani ari kutsigirwa nevechidiki tanonoka wande anotipa nyaya inotevera
pakukwikwidzana kwevarume vaviri vanonzi vakwegura nevakawanda muamerica pane mibvunzo kubva kune vakawanda kuti utano hwavo hunovabvumira here kuti vakwanise kutungamira pasina matambudziko izvi zviri kubva kune vechidiki kunyanya mumwe ane mafungiro akadai ndidesmond kager
kana marepublicans nemadhemocrats akatipa mumwe wokuvhotera anokodzera kuvhotera ndipo pandichaenda kunovhota
ongororo yakaitwa nesangano repew research svondo rapera inoratidza kuti vechidiki zvikamu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75% vari pasi pemakore makumi matatu vanoda kubvisa vatrump navabiden kudai vaine simba racho asi pavaviri ava ndiani ari kutsigirwa nevechidiki kunyanya nyaya yekodzero dzemadzimai ndiyo iri kupa kuti francesca paniello ati anotsigira vabiden nyaya yokukwanisa kubvisa nhumbu iyi uye kuti mbanje ibvumi dzokuputwa zviri pamutemo inenge ichivhoterwavo muna mbudzi kuflorida izvi zviri kupa kuti vechidiki vakaita saj.d. dinofrio vati vachanovhotera madhemocrats vechidiki vane mukana wakakura wekuti vakwanise kuva nechekuita neutungamiri hwedunhu reflorida tiri kuona kuti nyaya dzekodzero dzemadzimai nezvekuputa mbanje zviri pamutemo dzakakosha kune vechidiki kune vamwe vechidiki vari kuti havasi kutsigira vabiden nokuda kwedanho ravo rekutsigira israel muhondo iri mugaza asi mumwe wevechidiki Eliana Stein ane maonero akasiyana
right now for me one of the most important things is continued support for Israel
ini ndinofunga kuti kutsigira Israel kwakakosha nekudaro ndinotenda zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden zvekuramba vachitsigira Israel
vechidiki vari kutsigira vatrump vanosanganisira Brianna Bonilla wekuWisconsin
I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks
semuenzaniso ndikaenda kubhawa ndakapfeka nguwani ine mufananidzo wavatrump vanhu vanotonditarisa sekunge ndinopenga asi izvi ndazvijaira
vatsigiri vavatrump vechidiki vanoti vajaira kuti vamwe vezera ravo vanovabvunzisisa nezvedanho iri vachivashora sematauriro aisaiah tena
ndinomboedza kutaura nevanhu vasingatsigiri vatrump asi unongonzwa vachiti bva pano handichadi zvekutaura newe saka ndinofunga kuti iri ndiro dambudziko guru vanhu
Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muna Chris Gande.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami bonge u Jonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 1 Nkwenkwezi 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Bekulabantu abalutshwana kakhulu enkundleni yeGwanzura eHarare emkhosini wokunanza usuku lweWorkers Day. Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZig izolo, iningi lithi lilokhe lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyeleli emabhanga wonke. Iningi labasakhulayo kweleMelika lithi lifisa ukuba ngabe kulabanye abancintisayo esikhundleni sikamongameli ngaphandle kukamongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekulabantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa enkundleni yeGwanzura eHarare emkhosini wokunanza usuku lweWorkers Day. Uhulumende esithi uyazazi inhlupho ezibhekane lezisebenzi. Iningi lithi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi abantu bebhekane lobunzima obukhulu elizweni. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Izisebenzi ebezinanza usuku leWorkers Day eHarare zithe zithwele nzima ngoba akazitholi imali eyeneleyo, iningi lazo zithola imali ephansi kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kaziyitholi. Abaqhatshi bekhala ngokungenzi impahla ngemfanelo ngenxa yokuguguteka komnotho. Kunanzwa usuku lwezisebenzi, uhulumende weZimbabwe uthe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba izisebenzi zithola iholo eleneleyo, indawo ezinhle zokusebenzela ndawonye lamathuba angcono. Emazwini akhe alunyaka, umphathintambo kahulumende obona ngezisebenzi umnumzana July Moyo ethulwe ngumholi kahulumende obona ngezisebenzi umnumzana Busani Moyo wazise ukuba uhulumende uyazazi indubo zezisebenzi zakhe.
Uhulumende usebuye lendlela eziningi zokwehlisa ukukhwela kwentengo yempahla lokugudeka kwemali. Enye yalezi ndlela ibulethwa kwemali yeZig. Lokhu sikwenzela ukuba imali yesebenzi ibe lamandla ukuze isebenzi sisizakale.
Ekhuluma emele izisebenzi, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthe izisebenzi zeZimbabwe azithokozi ngesimo esiselizweni.
Intengo yezinto into ehluphayo, kukati ke njalo iholo lisalele ngamuva okumangalisayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Themba Kuyemoyo laye uthe intengo yempahla leholo akuhambelani.
Lamhla ke thina siyabe singajabuli, siyabe silonda indlela esizamisela ngayo ukuthi senze collective bargaining.
Omunye okade esembuthanweni wokunanza iWorkers Day ngumbalisi unkosikazi Catherine Dube.
Abantwana abani abasoze bakwanisa ukuthi bangene labanye abantwana bayefunda, ngoba mina njengomzali wabo yisivo 70 ofundisa abantwana babanye abantu angenelisi ukuthi mbabhadalele ifizi zabo.
Ilanga leWorkers Day liza ngesikhathi iningi lithola iholo eliphansi kakhulu, intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla. IZCTU ithi abantu abangaba isilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 60% eZimbabwe kabasebenzi. Isithi kumele uhulumende aphume lamacebo angadala imisebenzi elizweni. Inhloko yalonyaka yokunanza lelilanga ithi Workers demand an inclusive Zimbabwe free from poverty, corruption and oppression. Ngimele isitu 7 nise Harare, nyimunozolo zindlovu.
The Voice of America.
Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZig izolo iningi lithi lilokhe lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyeleli emabhanga wonke kodwa liyenelisa ukuyisebenzisa izitolo ngeswipe. Abomkambo wensitha babikwa behlise isisindo seZig lamuhla saba sithengwa ngamaZig angu 20 idola lemelika elilodwa. Kukanti abemchova labathengisa ezitaladeni babikwa bengayamukeli iswipe ngoba befuna imali yohlobo lwama US dollars lama rands. Ibhanga lereserve libikwa lisithi liyathokoza ngokuthi abantu bayamukele imali njalo lisebenza kadalala ukubona ukuthi amabhanga wonke ayithola. Ukuze sizwe ukwenzakale kobulawayo lamhlanje, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe.
Lamuhla belilanza ilanga lezisebenzi lingabe liluthintile indolo da
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZCT US gabeni sangentshonalanga yelizwe. Ingatsha ezibona ngezenotho lokulandelwa kwemithetho kweleMalawi sezikhuthaze uhulumende ukuthi alungise okuhluphayo kuhlelo lokuthengwa kwempahla yomphakathi. Ugwalo lweMalawi Assurance Report on Public Infrastructure Projects olwethulwe ngomnyaka ka-2021 luveza ukuba inkohlakalo ibhahile kuhulumende weMalawi. Intatshele zindaba ye-VOA uChimwenwe Padata ulobe lolu daba olulandelayo eselilongwe kweMalawi lwatolikelwa ngesindebele nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Okubonayo ngemva kwami libhakane elixwayisa abachayeli ngamagodi agcwele emgwaqweni okwamakhilomitha alikhulu lambili noma ngaphezulu emgwaqweni weMalawi uM1. Wona ohlanganisa inyakatho inkabazwe kanye leningizimu yelizwe. Lokhu kuyisibonelo esiqinileyo sesimo semigwaqo. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho lenhlalakahle kaZulu zikhuthaza uhulumende ukuthi avuselele imigwaqo ngokuphangisa uma iMalawi ihlose ukuqinisa ukuthuthukiswa komnotho wayo. Amagodi lezinye inkinga zomgwaqo ziyingxenye yempilo yansuku zonke emadolobheni. Ngaphandle kokufaka abatshayeli labantu makhaza engozini, ingxaki lezi zingesinye sezikhubeko eziphazamisa ukuthuthuka komnotho. Nangu umhlali welilongwe uJack Gama.
Isimo somgwaqo manje sikhweza indleko zezimoto, isikhathi sokuhamba futhi sidala umonakalo kumithwalo.
Ngenxa yokuwonakala kwemigwaqo, abatshayeli bathatha amahola amathathu ukusuka elilongwe besiya eKasungu, okungumango owawuvame ukuthatha amahola amabili kuphela. Ingcweti kwezenotho uBetha Phiri uthi ngempela ukudilika kwemigwaqo sokuphazamise ukukhula komnotho.
Nxa silemigwaqo emihle, umnotho lenhlalakahle kaZulu kuzathuthuka, ngoba ngempela imigwaqo ilamandla okuphehla ukuthengiselana, ukuvula imikambo emitsha nokuguga abatshali bezimali abatsha.
Ingatsha ezigqugquzela ukuqhutshwa kwemisebenzi kahulumende ngendlela ecacileyo zikhomba amaphutha ezinhlelweni zokuthengwa kwempahla zomphakathi ezivumela ukufumbathisana okuvumela amafemu okwakha angafanelanga ukuthi athole amakontilaha amakhulu. Umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Social Accountability and Transparency, umnumzana Willie Kamkandira, uthi,
"We have seen contracts being awarded to individuals.
Sila amakontlaha anikezwa abantu abangelawo lodwa umtshina, abangelayo lenkampani eyodwa. Sesibone njalo imisebenzi yezinga laphansi ngoba kube lokufumbathisana phakathi kweziphathamandla zikahulumende labamakhontilaha okudala ukuthi kube lenhlelo zokwakha ezingelahlonzi."
Ekhuluma ngokukhonona kwabantu phezu kwesimo semigwaqo yaseMalawi, umphathintambo obona ngokuthwalwa kwempahla lemisebenzi yomphakathi uthembise uZulu ukuthi imigwaqo izalungiswa ngokutshetsha.
"There are circumstances that lead to poor.
Kunezizathu eziningi ezibangela ukuthi kwakhiwe izakhiwo ezingelahlonzi, esinye sazo yinkohlakalo. Ezinye inhlelo zihle zehlule khona ukuqala. Indlela iproject eyabe ihlele ngayo ihle yehlule ngezinye izikhathi bayehluleka ukuthenga izinto zokusebenzisa."
Ngenxa yalokhu, ugatsha olulawula imisebenzi yokwakha olweNational Construction Industry Council of Malawi solwenyuse umlandu walo wokuqondisa inhlelo zokwakha ezikhona. Nangu umqondisi walolu gatsha, umnumzana Gerald Konje.
"In the next few years will come, especially looking at the large..."
Sikholwa ukuthi eminyakeni embalwa ezayo sizabona ingqubela phambili ikakhulu enhlelweni ezinkulu ezifana lemigwaqo. Lokhu kungenxa yokuthi sesibone ukuzimisela okukhulu uhulumende, amankampani azimeleyo kanye labasebenzisana labo kwezentuthuko.
Umlawuli wogatsha lokwakha useqalile ukumisa ama-projects okwakha ephule izivumelwano zamakontilaha eziphathelane lomthetho we-National Construction Industry Act. Abagadi bezimota bathi kudingeka amanyathelo aphuthumayo ukuze kulungisiswe imigwaqo ekhona. IMalawi icabanga ukuqala uhlelo lokuthwalwa kwempahla olulenhlangothi ezijiyeneyo kusiyafika umnyaka ka-2063. Ingxenye yalolu hlelo ebalulekileyo yikuthi kube lemigwaqo emihle exhumanisa indawo ezisemadolobheni lasemaphandleni. Umbiko weWorld Bank Transport Infrastructure Sector Assessment Program owethulwe ngo-2023 ukhomba ukuthi iMalawi idinga i 1.5 trillion kwacha okuyimali elingana le 8.6 million US dollars eyokuqhuba inhlelo zokulungisisa imigwaqo ngomnyaka ka 2025 ukuze kuphehle ukukhula komnotho. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba ye Voice of America uchimwemwe padatha ngesingisi lwahumutshwa yimi untungamili Nkomo we Studio 7.
Kwezemelika, iningi labasakhulayo kwelemelika lithi lifisela ukuthi ngabe kulabanye abancintisa ukuba ngumongameli ngaphandle kokukhetha umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump. Kungakhathalekile abatsha bakhetha bani phakathi kwababili laba. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Staines uluve udaba olulandelayo. Kubo bonke asebeke bancintisa kukhetho lokudinga umongameli welemelika, akula abaleminyaka eminingi yokuzalwa njengalabo ababili abakhona lo umnyaka, osekudale imibuzo eminingi ikakhulu kwabasakhulayo. UDesmond Kaga ubefuna kube labanye abancintisayo.
Republicans or Democrats, can you put someone
na ama Republicans kumbe ama Democrats bonakhetha umuntu olohlonzi uyazi ngingambotela.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Pew Research ngeviki edluleyo luveze ukuba isilinganiso esedlula okungamachumi ayisikhombisa lanhlano ekhulwini 75% sabavoti abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu i30 bathi bebengafuna abancintisayo laba ababili ukuthi basuswe ngani bayenelisa ukwenza lokhu. Kodwa yibaphi abasakhulayo abafuna uTrump kumbe uBiden? Ukunanzelela udaba lwelungelo lokuzala yikho okwenza uFrancesca Paniello ukuthi asekele umongameli Biden. Ilungelo lokukhetha ukuzala lokubhema insango kukhona kuphepha lokuvota esigabeni seFlorida kukhetho lukalwezi. Lokhu yikho okuletha intsha ukuthi ivotele ibandla leDemocratic Party, kutsho uJayden O'Donofrio.
I think abortion is important. Ngibona
ngani udaba lokuchipa isisu luqhakathekile. Ngibona leli kulilungelo likamama lokuzikhethela okuqhakathekileyo.
Abanye abasakhulayo basola uBiden ngokusekela ele Israel empini yalelo lizwe esigabeni seGaza. Kodwa lokhu yikho okuzabangela ukuthi uEliana Stein amvotele.
Youth voters have a real opportunity to shape the electoral landscape here in Florida. We've seen that the right to choice
is a ithuba lokulungisa indlela yokuvota lapha eFlorida. Sibona ukuthi ilungelo lokukhetha lokubhema insango yokuzilibazisa kuyinsika yabasakhulayo. Ukuqakathekiswa yintsha evotayo ikakhulu ilungelo lokukhetha ukukhipha isisu.
Abatsha abasekela uBiden bagoqela oweWisconsin uBriona Bonilo loJonathan Boya.
Right now for me one of the most important things is
iningi lentsha elivotela uTrump likwejayele ukuthi abanye babo bayasola ukuthi bakhethelani uTrump, kutsho uIsaiah Tena.
I've tried to have conversations with people who don't like Trump, and they're like, you can leave, I don't want to talk to you anymore. So I think that's the main problem. People aren't open to listening. They're just like, if you like Trump, you're a horrible person, or just that. So I feel like...
uTena uthi uthanda indlela uTrump alwisana ngokungethembeki. Corruption.
I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks.
Bawang koge impaka elocho kuti Trump 2024. Nibona ngikhangelwa ngelihlo elibi. Kodwa akungihluphi lokho.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yeReuters leIpsos ngombimbitho lutshengise ukuba abakwelemelika abaleminyaka engaphakathi kwelithumi layisitshiyangalombili lengamathumi amabili lasitshiyangalolunye ifuna uBiden kulo Trump okuyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Lesi silinganiso sincinyane kakhulu kulesingamachumi amabili lane ekhulwini i-24% uBiden anqoba ngaso uTrump kuminyaka emine edluleyo. Inhlanganiso yabatsha eHozi Innovator ephathiswa ihofisi emela elemelika eZimbabwe isigcibe uhlelo lokufundisa abatsha ezamabhizimusi emadolobheni amane athi iHarare, Bulawayo, Gweru, leMtare. Uhlelo lolu soluphathise abatsha bedlula ikhulu lamachumi amathathu 130 njalo lukhangelele ukufundisa abanye abangamakhulu amathathu 300 lusebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Okuningi asikuzweni kutabo kancube weStudio 7 exoxa lomunye wabakhokheli beHozi Innovator unkosazana Patience Ziramba.
Sina siyathaba ngoba nxa senza ama-training zethu awe-Youth Innovator si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo. For instance, ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience uyenza okwani, kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba, ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani. So abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo, omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition la ukuthi abantu bakhulume ngokwama-business wabo. Omunye wethu wathola i-number 3 and then kathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayopitcha ko-JCI last week. Omunye wabo wathola enye i-investment through i-Empower Bank. Omunye wama-participant ethu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sebe sibona ukuthi into ezinjengalezi yizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngama-business abo ngoba siphila ngesikhathi ezingela imisebenzi eminingi and siyabe sizama ukuthi abatsha kumele baziyenzele izinto zabo ngezabo izandla.
Bona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi ukuthi baya be-blank, uyabe ewazi ukuthi yena uthunga okwamabhegi ukuthi awathengise ngaphi akuhambise njani, uyabe engela lwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza eHarare, sayenza i-Mtare, Gqeberha, Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani?
Unfortunately, i-grant yethu yayikwanisa ukuthi iyenze ama-6 ayi-4 kuphela and sesiphedile. So kathesi siphelele online program ukuthi sibe sifundise abanye.
Lo-ke ngunkosazana Patience Ziramba ongomunye wabakhokheli benhlanganiso yeHozi Innovator ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekoBulawayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamhlanje, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Justin Moyo ongunogada kwele South Africa.
Ngibuya eDinga eZumalala abaya khonale eZimbabwe kodwa ngibuya South Africa.
Ye, lapho egoli ufike nini?
Ngibuya ngo-2018 kodwa lokho ngiyabuyela ekhaya.
Ye, kuyini okwenza ukuthi usuke eZimbabwe nxa usithela amapitshana?
Ngangigala kome kakhulu ngoba imali yakhona ayikho, noma ufikile ekhaya ma uyibamba ngenamba inkulu kakhulu noma ngithi iningi kodwa mase kumele ithenge yikho bona khona ukuthi incane ayenzi lutho.
Ye, singathi khona manje wenzani khona ngapho kwele South Africa?
Lami ngathola lokho ngomsebenzi lapho kwe-security, lami lokho ngivuka labanye siyancenga.
Ye, lamhla uyakwazithi lilanga lezisebenzi, wena kubona njani khonokho?
Ngingatsho ngithi njengakuleli lizwe engikulo sokungathiwa kuthe lilanga lezisebenzi kuzwakala ngathi kuyazwakala, kodwa njengangithi ngale sizalwa khona uma kuthiwa lilanga lezisebenzi kuza kukhulunywa ngaziphi izisebenzi mdala ngoba vele azisebenza kusetshenzwa kayikho imali.
Ye, akukuchasise khonapho uthi ujoni indaba kungasetshenzwa, indaba kungela mali?
angazi namuthi ngathi ini ngoba sengithinte ngezokuthwa kule mali ekhona maybe kuzoba khona umsebenzi ezoba khona ezohambelana lokuthi uma kuthiwa lilanga lesisebenzi ekhaya sikwazi ku-understand ukuthi hhayi lelo langa singajabula ngoba abantu babe sebathola into zokwenza kodwa njengamanje le minyakeni edlulileyo sangithi njengangithi ukuthi singathi thina siyajabulela ilanga lesisebenzi mbona ngathi hhayi kuyokuphanjaniswa kakhulu
nje umsebenzi wakho lowo wobugadi wokugcina abanye abantu ubona njani kuyasebenzeka yini
kukho kuhle futhi akusebenzeki ngoba anytime uyafa anytime ungenzeka kuvela ingozi ngoba uma kuthiwa nguwe ogadile kutho ukuthi abantu uma bezotshontsha bazoqala ngawo wena okhangele
kwakwakwehlela khonokho
hayi kunokusehlela kodwa-ke hhayi akungaze ngiqondane lakho exactly
Umnumzana Justin Moyo ngumantshingelana osebenza kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg. Sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Umalaki Nkomo uthi khona uchampion atholakala ngoba kasela abantu athi ugconto abantu bazimbazi bayizilima yena bakwazi ukuthi i-ZANU-PF iyadiliva i-opposition isebenziswa amakhodi ngoba amakhodi ezimbabwe asebenzela i-ZANU-PF ucabanga ukuthi akulamuntu akwaziyo ukuthi badiliva i-opposition bayithatha bayinikeza uchabango beyisusa kuchamisa ngoba bebona ukuthi uchamisa uwine ama-election uthandwa yi-80% yabantu bezimbabwe njalo le SADC sitshele umhlaba wonke ukuthi abawinanga ama-election bayenze butsotso wabona kungcono ukuthi beyidilithe i-opposition nela beyithathe itop umuntu ozula ngomgwaqo bemuthi ngu-secretary general we-TCC ukuze bephume kule nkinga bathi bekuyo ngoba ilizwe ngelezimbabwe ngelabantu ekulo leZANU-PF ngiyabonga ngumasingela kobulawa yiphumdemati
kuye njalo ngibingelele futhi ngibingelele ngithi mina hhayi abavalo uvalo osiphatheleni osiphatheleni kabavali ngiyayisapota futhi uhulumende azame ukuyiprotekta le mali yethu siyayidinga imali yethu ukuba sinemali sibe nemali ukuthi umuntu ofuna izikhi ahambe aye ebhenki namarandi ake kumbe namadola ake ahambe aye ebhenki efuna izikhi laphana kumbe ma uneziki ufuna ukuyafuna amadola uye ebhenki not esitoni not emakhwameni ma if you can go everywhere kumacountry lawa kuzothola umuntu othengisa imali umuntu wezimbabwe ngeke uthole omunye umuntu othengisa imali phandle komunye umuntu wezimbabwe umthijo seve madibe lokhulumayo esanzwat usegoli kodwa kwamanje lime esegoli i-2031-638
umuntu nje ongenela ku studio 7 siyabonga kakhulu ongenela ku studio 7 sibonge kakhulu madoda ngokusixhasa bonke madoda lesixhasa siyalibonga mpela kodwa into esibonayo nje singathi government ingasiza ngayo sicela sisize kakhulu esikolo esize kakhulu esikolo ngoba hey ayisikolo zifile ama class afile manje abantu sebegcina sebezidonethela imali sebebona nje ukuthi uma bengasenzanga njalo abantwana angeke befunde so i government ayizame badala izame siyacela mpela kakhulu ukuthi nayi government sicela ukuthi nayi sisize ngoba besilalela nje studio 7 kodwa izikhalazo lazo sifike lazo zwakale khona ngale ngoba mangena kwelakithi engulubeni esikolo sethu hayi isikolo sethu sifile badala ngana sila president ngana sina umakhansili
labo ke bengabanye benu lina balaleli bethu elisithumele imbono yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthi silithumele inhlelo zethu lingasithumela isicelo kunombolo zona lezo +1 202 465 0318 Good Life Talk lamhlanje sikhangela unanzwa kosuku oluqakathekisa izisebenzi olwe Workers Day ngesikhathi izisebenzi ezilolwazi eZimbabwe ziphuma ngobuningi kuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kakhulu. Isikhathi kasavumi bakithi kedwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Bekulabantu abalutshwana kakhulu emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi olwe Workers Day elizweni jikelele. kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZig. Iningi lithi lilokhe lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyelele emabhanga wonke. Igama nguChris Gande, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.